Gurukota runoni zvematunhu vaJulai Moyo vave kutarisirwa kupare kupedzisira pachikumbiro chekanzuro yeHarare chekuti ikwanise kupuwa mukana wekukwereta mari inodarika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana mana emunyika kana kuti $1.4 billion. Nyaya iyi yaunza kusawirirana kwakanyanya pakati pekanzuru nemasangano anomirira vagari. Vakafanobata chigaro chameya weHarare vaStuart Mutizwa vebato reMDC Alliance vaudza Studio 7 kuti sezvinodiwa pamutemo vakaendesa kuhofisi yavamoyo chikumbiro chavo pamwe nezvakataurwa nevagari. Asi hatinokwanisa kubata vamoyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Vamutizwa vati kanzuru yavo haikwanise kuita mabasa makuru kana ikasapiwa mvumo yekukwereta mari iyi.
Kanzuru inofanirwa kubvumidzwa kutora mari iyoyo yechikwereti. Macapital projects ese blessings anoitwa nemari yemaloni. Hakuna capital project inoitwa nerevenue. Hakuna revenue inokwana kuita capital expenses. Saka vagari hongu vangataure havo, but kuti paonekere bedzi kuti pane chaitika ndonge paine mari yacho. Ndosaka tiri kutsvaga mari idzodzo dzekuti tiite uye vaone zvinoitika.
Vagari vainge vapiwa kusvika musi wa7 kubvumbi kuti vape pfungwa dzavo uye vakawanda vari kutsika madziro. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vagari reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba varamba zviri kutaurwa navamutizwa.
Sito Harare iri kufanirwa kugadzirisa billing system yayo wobhila vanhu zviri accurate, zvichaita kuti vanhu vatambire mari dzemaretsi dzinogamuchirika. Pari zvino marezi ari kuchajwa neSito Harare haasangamuchiri.
Vashumba vaenderero mberi vachiti
ukatarisa mari yavari kuti 16.8 million yavari kuda yekuroad infrastructure, tikaichinja tichishandisa reti yehurumende iri kubuditsa $115,000. Asi kana ivo wekanzuru wachitsanangura vanoti kilomita imwe chete kuigadzira kuisa tara panotodikwa $1 million. Saka zvinobva zvatirowesa nehana kuti saka kanzuru kana ichiti iri kuda mari yeroad infrastructure, chii chaicho chavari kuda kuzama kuita? Tobva taona kuti apa pafungwa zano revashandi vekanzuru rekuda kupa mari kubira vagari, ngekuti chikwereti ichi kana chouya chichida kubhadharwa chinobhadharwa nemari yemitero yemahetsi. Saka tiri kuti kwete, Sito Harare haifanirwi kutenderwa kukwereta.
Asi mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vatiwo zvakakosha kuti kanzuru ikweretiswe mari iyi.
Saka navagari vari kuti mari yatiri kutsvaka kuti iende kuservice delivery isauye, hatizozivi hedu kuti vanenge vachida kuti service delivery izoitwa nei. Macapital projects ese anoitwa nemaguta pasi rose anotowana mari kubva kumaloni, kubva kuma borrowing powers makwereta. Mari inobhadharwa nevagari haikwani kutenga zvese zvinenge zvichidiwa zvishandisirwa zvekanzuru. Saka inzira yagara iripo inowanikwa nayo mari kutenga midziyo mikuru yekanzuru oro kuisa mari pazvinhu zvekuti basa rienderere mberi rakawanda.
Izvi zvapikiswa nevanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano rinomirira vagari recombined Harare Residents Association kana kuti CRA vaRuben Akili.
City Park inoita tingati kuona kuti mota dzapakwa zvakanaka muguta reHarare. Mari yacho iri kumboenda kupi? Ndidzo mari dzinofanira kunge dzichigadziriswa mimwe migwagwa kana kuti kutara migwagwa chaiko nemamwe matraffic lights. Saka naizvozvo isusu tiri kuti isusu ngavagadzirise zvinhu izvozvo. Isusu semusangano tiri kutoti isusu City Park inofanira kutodzokera kukanzuro. Rinofanira kunge riritori kuDepartment of Works isave kambani yakazvimirira yoga. Saka chimwe chinhu chinokwanisa kugadzirisa dambudziko kuramba tichingokwereta seguta ndechekumisa zvinhu zvakafanana na City Park.
Pamutemo, kana kanzuru ichida kukwereta mari inofanira kutanga yagara dare yobuda nechisungo chinozotambirwa nameya. Kanzuro inozozivisa vagari kuburikidza nekushambadzira mumapepa nhau, uye vanhu vane mazuva 21 kuti vapindure. Kana izvi zvapera, chikumbiro chekanzuru uye zvinenge zvataurwa nevanhu zvinozoendeswa kugurukota rezvematunhu kuti rione kuti kanzuru yobvumidzwa here kana kuti kwete kukwereta mari.